idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handipo. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti pakuwedzera gun violence, kuti maChina vaakushandisa futi kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati pemaChina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vaakubuditsirwa futi.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamago?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende, zvikuru sei vari pamusorosoro pehurumende, vatingati president nemadeputy avo nekabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno, vari kuuya vakwezviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvine izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Mnangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angava ari magwaro anoshandiswa, nekuti vazhinji vacho maChina aya havatori namagwaro. Zviri mumaparliamentary reports kubva kunana 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina maresidensi. Saka vari kufanira kuti paitwe screening macriminals, makoronyera echichina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawamaguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina, vachiti havo makambani akawanda anoteedzera mutemo.
Uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga uta nemugate.